Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina nyamavhuvhu 22 2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Misika yekutengesa fodya yavharwa nhasi kambani yeTobacco Industries Marketing Board kana kuti TIMB ichiti varimi vakatengesa fodya yakawanda kudarika yainge yakatarisirwa. Governor weMinnesota vaTim Walz neZuro vatambira nhasi kusarudzwa zviri pamutemo kuva mutevedzeri waAmai Kamala Harris pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika. China neJapan dzobatsira Zimbabwe nechikafu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Misika yekutengesa fodya yavharwa nhasi kambani yeTobacco Industries Marketing Board kana kuti TIMB ichiti varimi vakatengesa fodya yakawanda kudarika yainge yakatarisirwa sezvo mwaka wekurima fodya wakavhiringidzwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro weboard reTIMB vaPat Devenish vaudza Studio 7 kuti vakange vasingatarisire kuti fodya gore rino inodarika makirogiramu mazana maviri nemakumi matatu nemashanu emamiriyoni, asi vakati fodya yatengeswa mwaka uno yave kusvika pamakirogiramu mazana maviri nemakumi matatu nemanomwe emamiriyoni, kunyange zvayo yange isiri yemhando yepamusoro nekuda kweEl Nino.
Nekuda kwekudiwa kwefodya pasi rose, mutengo wayo wakakwira kubva pa$3 kusvika pa$3.40 pakilogiramu.
Vati vanotarisira kuti varimi vachawedzera uwandu hwefodya yavanorima mwaka unotevera sezvo uchitarisirwa kunge uine mvura yakawanda. Sachigaro werimwe sangano rinomirira varimi vefodya reTobacco Association of Zimbabwe vaGeorge Seremwe vatiwo kunyange fodya yavo yange isiri yemhando yepamusoro, vaitarisira mitengo iri nani pane yaivepo nekuti kurima fodya kwave kudhura. Vati kunyange zvakaoma vacharamba vachirima fodya nekuti ndicho chirimwa chinobhadhara nekukasika kudarika zvimwe zvakaita sechibage negorosi. Vatiwo shuviro yavo ndeyekuti dai kurimwa kwefodya munyika kwatsigirwa nehurumende sezvinoitwa chibage, gorosi nezvimwe. Pari zvino kurimwa kwefodya munyika kunotsigirwa nemakambani akazvimirira zvikuru sei ekuChina akaita seChina National Tobacco Corporation, ayo anonzi nevarimi anovabatirira nekuvapa mitengo iri pasi. Asi nyanzvi munyaya dzekurima uye varisachigaro webhoard reAgricultural Rural Development Authority vaIvan Craig vatise maonero avo chibage negorosi zvinotsigirwa nekuti zvinopa chikafu kunyika, vachiti hongu fodya inounza mari yekunze ndo saka iri kutsigirwa nemakambani akazvimirira. VaCraig vati zvakakosha kuti varimi vaite zvibvumirano zvakajeka nemakambani akazvimirira kuitira kuti vawane mitengo inovafadza.
Kana takuchitengesa tinofanira kunegosheta maprices.
Kunyange hazvo misika yefodya yavhara nhasi, fodya isati yatengeswa ichatengeswa musi wechina chinouya pasi pechirongwa checlean up sale. Asi makambani akazvimirira ane zvibvumirano nevarimi acharamba akavhura kudzamara awana fodya yavo yese kubva kuvarimi. Hapasati pava nekujeka kuti Zimbabwe ichawana mari yakawanda zvakadii kubva mukutengeswa kwefodya sezvo fodya zhinji yemwaka uno yange iri yemhando yepasi. Fodya inotevera goridhe pakuunza mari yekunze yakawanda munyika, uye gore rapera yakapinza biriyoni nezviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica Kubva pakutengeswa kwe 296 million kgs, nyika dzinotenga foja yakawanda kubva kuZimbabwe dzinosanganisira China, United Arab Emirates, Indonesia, South Africa nedzeku European Union. Zimbabwe iri pakati penyika gumi dzepamusoro pakurima foja pasi rese dzinosanganisira China, India, Brazil, America neIndonesia. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Apo nzara iri kuramba ichipfunya chisero munyika, sangano reWorld Food Program kana kuti WFP richitatarikawo kuwana mari yekubatsira Zimbabwe nedzimwe nyika dzemusadak. Hurumende dzeChina neJapan dzapa Zimbabwe rubatsiro. Mumiriri weChina muZimbabwe atambidza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mupunga unosvika matani churu chimwe chete nemazana manomwe nemakumi matanhatu kana kuti 1760 metric tons. Japan yapawo Zimbabwe kuburikidza neWFP mari inodarika miriyoni imwe chete yemadhora kana kuti 1.4 million dollars yekutenga chikafu. Mutedzeri wemukuru weWFP muZimbabwe vaBilly Mwinga vaudza Japan kuti mari yayapa Zimbabwe iyi yauya panguva yakanaka sezvo vanhu vakawanda vasingazive kuti vachadyei pazuva rega rega. Hurumende inoti nekuda kwekusanaya zvakanaka kwemvura, vanhu mamiriyoni mapfumbamwe vanoda rubatsiro. America ndiyo inopa mari yakawandisa kuWFP kudarika dzimwe nyika pasi rose. Governor weMinnesota vaTim Walz nasi vatambira zviri pamutemo kusarudzwa kwavo semutedzeri waMike Kamala Harris pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi. Ivan Zininga anotipanya inotevera.
Nasi musangano weNational Democratic Convention kana kuti DNC wapinda muzuva rechitatu uchiitirwa kuChicago. Vaparura urongwa wanasi ndi Senator Cory Booker vekuNew Jersey.
Welcome to night three, and tonight is about freedom.
Tinokuchingamidzai kuzuva rechitatu. Nasi tiri kutarisa nyaya yerusununguko.
Kunyangwe vakawanda vari kutaura pamusangano uyu vari kutaura nezvekodzero dzemadzimai, kushanduka kwemamiriro ekunze uye kuchengetedzwa kwemiganhu yenyika. Shoko riri kusimbaradzwa nderekuti vanhu vanofanira kuvhotera ani munambudzi.
Kamala Harris for the people. And the other guy who's proved even more than the first go around that he's about me, myself and I.
Kamala Harris munhu wevanhu uyo mumwe akatoratidza kare kuti anongoda zvinobatsira iye ega.
Vaimbova mutungamiri wenyika vaBill Clinton ndemumwe ataura nasi. VaClinton vanoti vakatanga kupinda mumisangano yeDNC kubva muna 1972 vakati nezvavaona makore ose aya amai Kamala Harris ndivo vakakodzera kuvhoterwa kuti vaite mutungamiri wenyika.
Kamala Harris will work to solve our problems, seize our opportunities, ease our fears, and make sure every single American.
Kamala Harris achashanda kugadzirisa matambudziko edu, kugadzirisa remangwana redu, uye kutidzikamisa patinenge tichitya kuona kuti munhu ose muAmerica, chero asina kumuvhotera, akwanisa kuzadzikisa zvaanoshuvira.
Asi nguva yainge yakamirirwa nemaDemocrats yaive yekunzwa vaWalls vachitaura.
It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States.
Zvinhu zvakakosha muupenyu hwangu kutenda kundidoma kwenyu kuti ndive mutevedzeri wemutungamiri wenyika.
Kune vakawanda mashoko ava Walls ainge yakakosha kuti vazvishambadze kune vanhu. Vakati,
now I grew up in Butte, Nebraska, a town of 400 people. I had
Ndaka kurira ku Nebraska, dorobha rine vanhu mazana mana. Ndainge ndine vana vechikoro makumi maviri vandaidzidzisa pavana ava. Hapana kana mumwe chete akaenda kuchikoro chepamusoro-soro. Asi regai ndikutaurirei, kukurira mukadhorobha akadiki zvinoita kuti mudzidzire kubatsirana.
VaWolves vainge vari muchiuto kwemakore makumi maviri nemana vasati vaita murairidzi uye vachirairidzawo vana mitambo yefootball nebasketball. Bato remaDemocrats richapeta urongwa hwaro nhasi mangwanani, apo amai Kamala Harris vachatambira kudomwa kwavo semumiririri webato musarudzo yemutungamiri wenyika. Evans Azininga, VOA, Washington, D.C.
Sangano rinoona nezvezvirwere muAfrica, reAfrica Centers for Disease Control, rinoti vanhu vanogona kutanga kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere chave kupararira zvakanyanya pasi rose cheMpox. Mhando yechirwere chicha ichi inonzi Clade IB iri kuuraya vanhu zvikamu zvitatu kubva muzana pane vanenge vabatwa nechirwere ichi, uye inonziwo inokonzerwa nekuita zvepabonde nemunhu anenge aine chirwere. Gore rino chete vanhu zviuru gumi nezvinomwe zvine mazana mashanu nemakumi mana nemumwe kana kuti 17,541 vabatwa nechirwere ichi, uye chaurayawo vanhu mazana mashanu negumi nevanomwe kana kuti 517 zvikuru kuDRC. Uwandu hwevafa hwakwira nezvikamu gumi nezvipfumbamwe kubva muzana kana kuti 19% zvichienzaniswa negore rapera. Nyika dzine vanhu vane chirwere ichi dzinoti DRC, Sweden, Thailand, Burundi, Kenya, Rwanda neUganda. Mugoze ya gurukota rinoona nezveutano Dr. Douglas Mumbishura vaudza bepanhaure Herald nhasi kuti Zimbabwe yakagadzirira kurwisa denda iri, asiwo hapana munhu atabatwa nechirwere ichi munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Simbiso Ranga.
Bato rinoona nezveutano reWorld Health Organization ra classifya kana kuisa kucategorize chirwere chempox as a disease of public health importance. Zvinoreva kuti pasi rese is on high alert kuti chirwere ichi chisapararira, nokuti chinokwanisa kupararira pasi rese sezvatakaona zvakaitika COVID. Asi pamaonere aripo iye zvino, there is enough that can be done if everyone is on high alert or vigilance or vigilant, kuitira kuti chirwere ichi kwachinenge chawanikwa chikurumidze kuitwa contained, ikoko chisaramba chichipararira. Asi nyika dzese dzazvo dziri on high alert, and vanhu vari kukurudzirwa kuti kwachakati wandei vawane mavaccination. Uye vanenge vachienda kunzvimbo dzine chirwere ichi vawane mavaccination kana immunization, kuitira kuti vasabatira chirwere ichi. Vaya vanenge vabatira chirwere vakurumidze kuwana rubatsiro.
Zimbabwe mungati yakagadzirira here kuti ikwanise iyo kuzowana ichirwisa denda iri?
Ndinofunga kuti Zimbabwe inofanira kugadzirira, sezvatinoona madiseases of public health importance aya anosanganisa vana mpox, kuita vana COVID, anoda kuti hurumende pasi rese dzinge dzakagadzirira kuti chirwere ichi chikatanga kupararira muZimbabwe tinge tine mamezures ekuchidzivirira, uyezve kuti vaya vanenge varwara vakurumidze kurapwa. Zvandinoona disease surveillance inofanira kunge ichiitwa more enhanced muZimbabwe, kuitira kuti kana pakavane vanenge vabatira chirwere chempox chikurumizwe kuitwa contained.
Chiremba Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunare ku North Carolina muno muAmerica, na Marvelous Mhlanganyauye weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyaya yekukwira makomo inyaya yakaoma zvikuru inogona kukanganisa utano hwemunhu. Asi kune chizvarwa chekuEritrea chine ugaro hwekuAmerica Naigi Grebin chine makore makumi mapfumbamwe ekuberekwa kana kuti 90 years, izvi zvinhu zviri nyore. Chizvarwa chekuEritrea ichi chakakwira gomo rine rakakurisa zvikuru muAfrica reMount Kilimanjaro kuTanzania kanova kechigumi neina pabhavhude racho mwedzi wapera. Munyika maita gakava guru pakuenda kwemameya nemakanzura nemasachigaro kuchikoro cheHerbert Chitepo School of Ideology cheZanu PF kunodzidziswa zvinonzi ndezvenhoroondo yenyika kubva munguva yechimurenga. Vamwe vanoti zviri kuitwa nebazi rezvematunhu izvi zvinotyora bumbiro remitemo, asi vamwe vachiti zvakanaka. Kuti tize nezvenyaya iyi, tabata vanomirira Warren Park mudare reparamende vaShakespeare Hamauswa uye vaimbova gurukota vari nhengo yeZanu PF vachimirira Nyanga South mudare reparamende vaSuper Collins Mandiwanzira. Tatanga nekubvunza vaMandiwanzira nezvekukosha kweHerbert Chitepo School of Ideology.
Ini ndinoumwe akapinda chikoro cheHerbert Chitepo School of Ideology. Chinodzidzisa nhoroondo yenyika ino, madzitateguru enyika yeZimbabwe, kuuya kwakaita vapambi vepfumi, kutorwa kwakaitwa nyika, kutambudzika kana mushushwa kwakaita vanhu vatema munyika yavo, kutorerwa kwavakaitiwa minda, kuurayiwa kwavakaitwa, misoro yemadzitateguru yedu yakatorwa vaurayiwa vachienda kunoitwa mamuseum kuEngland. Saka ndinofunga kuti Chitepo School of Ideology yakanakira munhu wese. Panongoita dambudziko rokuti nekuti yakatsangwa nemusangano weZanu PF, vanhu vanobva ngofunga kuti aiwa zvese ndezvekuti Zanu PF ibhenefite zvinodzidziswa neSchool of Ideology. Saka zvakakosha, zvakanaka kuti makansera, mameya ange achidzidza nhoroondo yenyika ino.
Honorable Hamauswa, unotiwo kudi?
VaChitepo tinovarangarira semunhu akarwira rusununguko rweZimbabwe. History yavo irimo, haigoni kubviswa nevanhu. Asi maumbirwo akanoitwa inonzi Chitepo School of Ideology haina kuumbwa, tingati muchirungu ine a national outlook, yakanoumbwa ichipersonalizwa ichiitwa sechinhu cheZanu PF. Ini ndaibva kutsigira kuenda kuti kunonzi Chitepo School of Ideology ingabei zvakaita kana seMSU. Yonzi MSU ine bandiko reChitepo School of Ideology, raita bandiko kana remugabe School of Ideology ratwangirai. Zvikanga zvakaita saizvozvo, chinhu chisingakahadziki, vanhu havachamusiki kuti ko sei vanhu vazoenda ikoko, nekuti vanhu vanenge vachinodzidziswa. Uyezve zvatiri kutaura kwandaita yavanoti karikiramu iya, yavanoti zvidzidzo zvacho zvinenge zviripo, ngazvive zvidzidzo zvinenge zvisingaratidze kuti zvakarerekera bato rimwe chete, ngazvive zvidzidzo zvakarerekera Zimbabwe.
VaMandiwanzira, munoti kudii nezviri kutaurwa navaHamauswa izvi?
Ndinotambira zviri kutaurwa navaHamauswa sezvinhu zviri kutaurwa nemunhu asati ambopinda muzvidzidzo zveChitepo School of Ideology. Zvazvinoita kuChitepo School of Ideology ndezvekuti kukaenda vana veprimary school, zvavanodzidziswa zvakasiyana nezvinodzidziswa kana kukaenda mayouth eZanu PF. Zvinodzidziswa mayouth eZanu PF zvakasiyana nezvinodzidziswa macorporate leaders. Kunewo makambani chaiwo anototi toda zvidzidzo zveSchool of Ideology, votumira vamanagers avo, private companies. Zvidzidzo zvavanodzidziswa zvakasiyana nezvinodzidziswa maprimary school students vanenge vachidzidza zvekuSchool of Ideology. Saka ndinonzwa tsanangiro dzavo ndezvekutyira kuti vakapinda mumakanzuru vakamirira CCC vangangonodhondwa pfungwa nedzidziso yakarerekera kune zvinodiwa nemusangano weZanu PF. Chandoda kuti titaure chekuti zvinodzidziswa kuChitepo School of Ideology zvinganzi zvakarerekera kumusangano weZanu PF handirambe, asi zvinhu zvakarerekera kumusangano weZanu PF ndo zvinhu zvemunhu wese, zvinofadza munhu wese. Totarisa kuti Zanu PF ndiyo yakatanga nyaya yekurwa hondo yechimurenda kuti Zimbabwe isununguke. yanga isingarwe mamembers ezvanuti vyaizvira munhu wese ndaida kuzombokumbira kuti dai comrade anauswa vaizokwanisa vokumbira kumbopinda chikoreji vaizobudamo vachiziva kuti hachisi chekuti vanhu vaitwe brainwashed kufunga zvinhu zveone political party.
Vahamauswa vakabva kuchikoro ichi mukati vari kuita here zviri kutaurwa naonarable mandowanzira izvi?
Munhu ari kutaurawo semunhu ari kuziva kuti ari mupati yekuti akangodhiresei kutaura anogona kupfuma akadzingwa mangwana. Ndaichikumbirawo kuti ivo vasupa mandowanzira vabva pano panhaurirano ino vagoendawo kuzanzibar kuti aiwa kune vamwe vari kuti chinhu chenyu chigashiriki ngachichienda choendawo kumayunivhesiti chorega kuva chinhu chinoita sekuti ndechebato. Kana chinhu chiri chebato, bato rinenge rine ideology yayo. Manzwa achitaura chiti iro Zambia ndiyo yega inomirira zvito zvevanhu. Asi mukatarisa kubva 2000 Zambia patingati kuda yakakwanisa kuwana 2/3 majority akaverengiki kakawanda. Zvine vanhu vari kuzvionawo kuti gwara rakanga richitaurwana navachitepo rarafika. Gwara raive richitaurwana navachitepo rekuti 1 man 1 vote. Iko zviro tiri kutinetsa ndekuti vari kuti nerumwe rutivi weaichikuzvidzise chitepo school of ideology. Kune mamwe makanzera vasiri kurara mudzimba asi kouya tamba yekuti weai kuschool of ideology. Ndopatiri kuti vachitepo handizvo zvavakanga vachifira izvo.
Nhengo yebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navajameson Timber, vashakespeare Hamauswa, vanomirira Warren Park mudare reparamende, vachitaura vari parunare muHarare. Manzwawo kubva kune vaimbova gurukota uye vari nhengo yezanupf vachimirirawo Nyanga South mudare reparamende vasupa Collins Mandiwanzira. Vanga variwo parunare muHarare. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Masura sei westudio 7 notenda nenews dzemunotipa nhau dzemunotipa maringe nenyika yedu yesimba. Ndiva W Masaka ari pajobe. Ndakanga ndiriko paigadzwa munangagwa ndikazwa nezvaakataura. Zvino ndiroda kuti kune hurumende yezimbabwe nezanupf ikonomi haigadziriswi ngekusunga vanhu. Nyika haingavi nechiremera ngekusunga vanhu. Chinoita kuti nyika ikonomi irewe chinhu nyere maringe nezimbabwe kugadzirisa matambudziko evana vezimbabwe. Ndozvoga zvinogadzirisa ikonomi. Kunga imimi hurumende yenyu mapedze uori hwese huri kuitika munyika yese.
Akadii makadii pastudio 7 apo. Ndiri kubvunza kuti zvino hurumende zvayakatipromisa kuti ichatipa chikafu chiripi kuchikafu chacho, uye mabasa akudomborina kana mabasa vanoangoita zvemadrugs zvakasiyana siyana zvichagadziriswawo riini izvozvo? Ndatenda.
Inini ndine chichemuo changu chenzara chekuti vamunangagwa vaitaura kuti hapana munhu aifune nzara gore rino, asi zviri kuitika kuno kukaruru ndezvokuti pari kuya ofeya yavo yakaviri iri kupa mhuri 7 sabhuku ane vanhu 25. Saka mhiri dzimwe mhuri dzicharirama sei kuti sabhuku iye sekretari vakanonga varipowo pamhuri 7 dziri kupuwa idzodzo? Saka minoti tichararama sei nenzara iripo gore rino ndiye rinomafira kurehwa pakaruru.
Vanhu nyaya yekuti sarudzo dzakabirirwa sarudzo dzakaita sei hatisiyani nayo. Pakutoda way forward yekuona kuti nyika inaka. Nyika iri kutoda kubatsirana kwete zvese zvekuti chamisa munangagwa ani chekutanga nyika ngaitange yagadziriswa yova nyika yava nemari yayo zvinhu zvacho zvinoita kuti nyika izonge ichida vatongi wezaba haina chainacho but tinge tichikwikwidzana kuwirana kuti nengi ngaende kumberi ngaende kumberi. Ngatimbosiyai varipo ivavo vaite zvavari kuita tichiita kuti nyika igadzirisike. Kana yazogadzirisika toona kuti ndiana
chitere sadeki vachofutya vatingava tevanhuvari raiti havasi raiti mbozi dei vanga vari vanhu vanorizaina vanhu vakuru dei vakafamba vachimbobvunzawo mayuta acho vachimbobvunzawo vagari vemuguta reHarare kuti makamira sei. Manje hapana vakangomhanya kugadzana vedi. Saka tiri kuenda kupi senyika? Hapana, tiri kungoondonga tega nyika yedu. Andi vanenge vakuenda kundozororawo munangagwa vari kukohwa. Ende vachakona paano kona napo.
Ini chinondishamisa pakublema achamisa. Ndoshaya kuti vanhu vanoblemerei vachamisa. Vachamisa havana kana chigaro musadhaki. Sadhaki ine vakuru vakuru vayo wenyika dzose dzemunomwaomo munengiriki dzekusouthern Africa. Ndiwo munofanira kublema kuti vakatadza kurehendla nyaya yemaelection emuZimbabwe. Zvino mimi kana mati tikatika nemunhu mumwe chete zvinorevei naye vana veZimbabwe kune avo vari kushoropodza vachamisa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Vanenge vachida kuti tinge tichishambadzawo kana kuburitsa mashoko avo, titumirei WhatsApp. Munokwanisa kutumira mashoko aya paWhatsApp namba dzedu dzinoti +1 202 465 0318. Ndinodzokorora zvakare, +1 202 465 0318. Apa munenge muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Asi vanoda kuti vange vachitumira mashoko aya, itaiwo kuti gaga musanyanyorebese nyaya, nekuti kazhinji zvinozoita kuti tisakwanise kuti tinge tichinzwa mazwi evamwe vakawanda. Uye tinokurudzirawo kuti musashandise mazwi ekunyomba kana kutuka.
Vakuru vanoti ngaivhiwe paruzhinji. Ndozva tinoita paStudio 7 muchirongwa Live Talk kubva muvhuro kusvika chishanu, tichikurukura nezviri kuitika munyika nepasi rose. Hurukuro dzine hudzamu nenyanzvi mune zvematongerwo enyika, zveupfumi, zvekurima, zvevechidiki, zvemadzimai nezvimwewo. Chipiri tinoita izviya.
Hakuda ni anonzwa muineni Tavo Kancube tichizeya nyaya dzevechidiki, ndichiti let us connect muchirongwa The Connect.
Kupa chitatu apa.
Tiritose muchirongwa Diaspora Forum. Tichibata nyaya dzine chekuita nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Muineni Jonga Kandemiri kaviri pamwedzi tichiita majana nemumwe wangu Ntungamiri Nkomo.
Kuchina kunei.
China ndechemadzimai panyaya dzebudiriro yemadzimai muchirongwa. Ngatikurukurei madzimai. Muineni wenyu Marvelous Mhlanganya huye tichiita majana nemumwe wangu Standakile Mhlanga.
Ngati sanganei pa Live Talk na 8 o'clock masondo ose kubva muvhuro kusvika chishanu pa Studio 7 ye Voice of America pa radio, Facebook ne pa web page inoti www.voashona.com.
Makaterera ku Studio 7 anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu. Muchirongwa chedu cheLive Talk Women's Roundtable nasi na 8 p.m. tiri kutarisa matambudziko atarisana nenyika akaita sekushaikwa kwemvura yekunwa uye kudzimwa-dzimwa kwemagetsi. Matambudziko aya anowanzowira madzimai nevanasikana kunyanya. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860-15460 kHz shortwave mazuva ose. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Misika yekutengesa fodya yavhara nhasi kambani yeTobacco Industries Marketing Board kana kuti TIMB, ichiti varimi vakatengesa fodya yakawanda kudarika yainge yakatarisirwa. Gavhuna weMinnesota Vati Moles nhasi vatambira zviri pamutemo kudomwa kwavo semuteedzeri waamai Kamala Harris pamberi pesarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica muna mbudzi. Japan neChina dzobatsira Zimbabwe nechikafu. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokoneka nemufaro. Ndino wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC. Ndokusiyai mina Taboka munaudze isindebele.